Peter K Music.
Fresh out from NigeriaRemix.com.
Chubasimu zaru woko kanda chipisa. Nyato famba iwa usamba jipisa. Chubofura hombe vambu shamiswa. Kungo jivane gugwe vane shahisano. Uri kupisa iwe. Sekundu chasupera nezi iwe. Uri kuzama iwe. Kungo jivane gugwe avazide. Wakabaka iwe. Sekundu chasuzima nezi iwe. Shaina iwe chungwe shaina. 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 Vano shoto here mumoyo mao. Rengori godura vainaro. Hawa kwanize kurumiza paito chakana. Panoda kungo famiza zakaipa. Kungo nzu wakanganisa vano manya. Kufamiza nyaya hawa mochana. Hawa jipa unokuna vane shaisano. Panenge vaka mirira zakaipa. Urikupisa iwe. Shukudu chasupera nezimwe. Urikuzama iwe. Kungo jivane kutu hawa zide. Wakabake iwe. Shukudu chasuzima nezimwe. Shaina iwe. Chukwe shaina. Shaina.
Vanishai sana, banenge vakamirira zvakaipa.